body. And by the way, MSK, you know. Pre-entertainment. You know what it is, eh?
Mashakanga, fesesi manda. Babono ngari nendi ora million. Mashakanga, fesesi manda. Babono ngari nendi ora million. Nare nare china zaka vaya kwa.
Mashakanga, fesesi manda.